manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikumi 4/2017 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichange tichienda kumadevelopment south kunovaassessa situation iri paground tinobatana nemamwe community based organizations ikoko nyatsoratidza situation iripo tichigadzira response strategy yakanaka.
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruva roronga kuenda kumateveleland south kunoona mamiriro yakaita zvinhu zvichitevera mashoko ekuti hurumende iri kuronga kuvhara zvikoro makumi mana mudunhu iri ZCTU inoti haioni hurongwa hwehurumende hwekukwezva vekubatana navo mukumutsiridza kambani yenational railways of zimbabwe uchibudirira pakati pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika mumwe mubatanidzwa wekurima bindu uri mune rimwe musha kubulawayo uri kubatsira mhuri dzakawanda zvikuru dzinochengeta nherera
chichiedi kana chione chedu cheshaka global ministry takachiwana mugore ra2011 musi wa5 june ndeba takatanga kuvamba chichiedi izvo zviyakura iri munzvimbo dzakasiyana-siyana asi takanya kupfindira makatangira mutafara
nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke Shafak Global Ministries. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Teachers Union kana kuti Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti riri kutumira chikwata kudunhu remateveleland south chichanoona kuti zvinhu zvakamira sei zvichitevera mashoko ekuti hurumende ine urongwa hwekuvhara zvikoro makumi mana mudunhu iri nekuda kwekuderera kwevana vari kupinda zvikoro izvi. Mutungamiri wesangano iri vaobert masaraure vanoti vane urongwa hwekutaura nemapoka ane chekuita nenyaya iyi akasiyana-siyana kuti vanzwe upfungwa dzavo asi vanoti havasi kuzorega hurumende ichiita madiro ajojina neupenyu hwevana pamwe nevarayiridzi. Mwedzi wapera bazi rezvedzidzo yepasi rinonzi rakazivisa kuti riri kuronga kuvhara zvikoro makumi mana kumateveleland south nekuda kwekushomeka kwevana vari kupinda pazvikoro izvi uye kushayikwa kwevarayiridzi vanoda kushandira mudunhu iri. Asi masangano ose anomirira varayiridzi akavimbisa kutora matanho kuburikidza nekuramwa mabasa kana hurumende yakaenderera mberi neurongwa uhu. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamasaraure.
Nyaya iyoyo ichiri mugwara rekuti vari kuchiri kuronga sehurumende asi kumbofunga kwavakangozviita unhubu hwakakurisa kungofunga pfungwa idzodzo dzekuti tivhare zvikoro zvino zvinonyunyutisa zvikurusa titarisa kuti hurumende inoti inoita zvegusa ruzhinji asi ichida kunyima vana vakawanda zvakadaro mukana wekuti vadzidzi ichida kupedza mabasa evanhu vakawanda kutaura kwatiri kuita izvezvi vachiri muurongwa hwekutaurana sehurumende vachironga kuti vangazviite sei.
Mukuronga kwavari kuita ikoko vakazivisawo here kuti varayiridzi vanenge vane zvikoro zvinovharwa izvo vanozoiswa kupi?
Vanhu vasina hanya nevanhu vazhinji varayiridzi vanenge vasina varipo vachatodzimara vashaya mabasa vachotopinda mumastriti sevamwe vana veZimbabwe vazhinji sezvinove zvinhu zvinosusumisa kwazvo. Ivo vari kuita zvose izvo vachimanyidzana nenyaya yekuda kutsvaga zvekukwereta mari kuna na IMF nekuna na World Bank kwereta mari dzekuti vazvizire zvavo asi vanhu vemuZimbabwe vachitambu.
Saka imi sesangano mune matanho amuri kutorawo here?
Tichange tichienda kumadevelopment south kunoassessa situation iri paground tinobatana nemamwe community based organizations ikoko nyatsoratidza situation iripo tichigadzira response strategy yakanaka asi zvatoda ku kuzivisa hurumende ndezvekuti kana vachinge vangoedzesera kuenderera mberi nehubu hwakadaro tiazveke tiramwa mabasa titange tichiita mademonstrations tichaitoita kuti nyika imire kusvikira hurumende yaremekedza kodzero dzevanhu dzekudzidza kodzero dzevashandi saka tichange tichienda kumatibelan south ze tichange tichizozivisa maonero ati etaita pamwe chete nevamwe variko machief nevadzidzisi variko nevabereki variko tobuda negwara rakanaka pamwe chete rezvatichazoita tisakabatana
zvikonzero zviri kupiwa nehurumende kuti itore matanho aya ndezvipi
vari kuti zvikoro izvi hazvisi viable nekuti zvine vana vashoma isu tinoziva kuti dzidzo hachisi chinhu chinotengeswa dzidzo haisi yekuita nayo profiti uyezve nyaya inoita kuti zvikoro izvi zvive nevana vashoma inyaya yekuti vadzidzisi vazhinji vanenge vachitizva nzvimbo idzodzo hakuna zvekushandisa zvakakwana ikoko
mutungamiri wesangano revarayiridzi vekumaruva reamalgamated rural teachers union of zimbabwe vaobert masaraure vari parunare nestudio 7 ZCTU inoti haioni hurongwa hwehurumende hwekuedza kukwezva vekubatana navo mukumutsiridza kambani yenational railways of zimbabwe huchibudirira sezvo makambani aya achitya kuti anogona kuzokundikana kutora mari dzavo kubuda munyika izvi zvinotevera musangano wakaitwa svondo rapera wekuedza kukwezva vekunze vanoda kubatana nenational railways of zimbabwe mukumutsiridza kambani iyi munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti mutemo wekuti hurumende inotora zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana kambani yekunze yatorawo zvikamu makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana unotyisidzira vekunze vanoda kuzosima mari dzavo munyika ngatinzwei vachitsanangura maonero avo pamusoro peurongwa uhu
zvinogona kurambwa izvozvo nenyaya yekuti vanoda kuvatira vanotarisa kuti pavanokanda mari dzavo vanogona kuzozvitora here mari idzodzo havazonyuri here environmendi rapa ndiri kutaura nyaya yeenvironmendi inenge iripo pachirungu vanoti investment munhu anoinvesta mari yake anenge achiita maretern akatikwanei tine machallenges nenyaya dzemutemo dzingati inconsistencies nemapolicies edu saka vakawanda vanenge vachida kuisa mari kuita patna muno muzimbabwe vanobvunzisisa kuti konyaya yeownership apa inozofambiswa sei sezvo muri kuti imimi munotora 51% kana ndatoda kutora mari yangu ndichabvumidzwa here yekubuda nemari yangu tine nyaya dzakafanana nezviri kutaurwa namangunja zvokuti takutoshandisa zvinonzi mabhondi izvi saka munhu anenge aita mari yake anenge achi ko ndichazokwanisa here kuwana mari yangu sezvo ndichabhadharwa nemabhondi saka pane zvakawanda zvinonetsa zvinofanira kuongororwa vekunze vasati vatanga kutadzisa seriousness yekupinda munyika
asi mungaona herewo zvichiita kuti vashandi varasikirwe nemabasa kana pakaa pauyawo vamwe vemakambani vanogona kuda kubatana nenational railways of zimbabwe
kana kungangowanika vanhu vanoita izvozvo those were able to take my risk zvinogona kuvasira vashandi asi makore afura taona kuti vashoma vanoda kutora risk iyoyo nenyaya yecorruption iripo munyika taona zvaitika kumadiamond uko varipo vakapinda vakaisa mari dzavo hatina kungoona mavasa achiwedzerwa tine problem yenyaya yepolitics kana kuti matongerwo enyika saka inyaya inofanira kutogadziriswa iyoyo upfumo hwezimbabwe haugoni kugadziriswa wega sina kutariswa nyaya yematongerwo enyika
avanga vari munyori mukuru wesangano revashandi rezctu vajafet moyo vari parunare muharare nestudio 7 pakati pematambudziko akatarisana neveruzhinji munyika rimwe bindu remubatanidzwa riri mune mumwe musha unogara veruzhinji muulawayo riri kubatsira dzimwe mhuri kunyanya dzinotungamirwa nevakwegura pamwe neshirikadzi avari kuchengeta nherera mutoro wedu wenhau taurai shava anotipa nyaya inotevera
ambuya Judith Dube avo vane makore makumi matanhatu nerimwe yekuberekwa vanogara mumusha wesizinda nemurume wavo pamwe chete nevana vavo vakura vaviri uye vazukuru vatanhatu ambuya dure havashande uye murume wavo ave pamudyandi gere uku vana vavo vasingashandewo. Sevamwe veruzhinji ambuya dure nemhuri yavo vari kuomerwa neupenyu. Ambuya dure ndivo sachigaro wesizinda Community Garden Project unove mushandira pamwe unosanganisira vanhu vakwegura kunyanya madzimai uye chirikadzi nevanochengeta nherera.
Piche Community Garden rakanangana nevanhu vanogara muno musizinda wa 21 chirikunana chavarara pesi. Zvakazvanangana nema elders vanhu vanochengeta nherera mawidows vasingashandi. Atmosase mazwano chero young stock varimo varipo mazwano vanochengeta munerera mukati memhuri dzavo asiri munhu wechidiki.
Mbatanidzwa wesizinda Community Garden une nhengo zana negumi nevasere. Garden iri riri pahekta imwe chete nechidimbu uye nhengo imwe chete yembatanidzwa uyu ine nzvimbo yekurima mibhedha gumi neminomwe yezvirimwa zvakasiyana siyana kusanganisira muriwo pamwe nemadomasi. Ambuya dure anoti garden iri risati ravepo vanhu vari mumubatanidzwa uyu vairarama upenyu hwekudya nokodzezvironda asiko zvino vanoti vaive kurarama upenyu huri nani.
Tinorima zvinofanana semusport kana ndatotengesa pa17 beds hapana nondicontroller ndinogona kutsvaga customer yangu ndouya nayo ndogona kuti kana ndatengesa 7 beds dzechomoriya dzoni pa$7 a day kana ndikatotengesa 2 times a week is $14 kana ndikaenda pane matomato nemaonyeni ndiwanotonetsa nenyaya yekuti muzva kuti ane season saka season yacho ikauya ndikatengesa 3 beds dzematomatoes I gain saka ndotobetserana chiri pakuwana chikafu chiri pakutenga magetsi munzimba kana pakutenga ballpoint chaiyo chaiye mwana kana kuendesa kunotsvaga mapiriso kuti tiwane kurarama.
Garden resizinda rakatangwa mugore ra2015 uye rinodiridzirwa nepombi inoshandisa magetsi anobva kuzuva. Pombi iyi inokwanisa kupomba marita emvura zviuru zvipfumbamwe paawa imwe chete uye mvura iyi inochengeterwa mutangi remvura riripo. Kucherwa kwemugodhi pamwe nepombi yemvura zvakaita zviuru zvinomwe zvemadhora. Garden iri rakakomberedzwa nefenzi uye mugarden umu pane nzvimbo yakavakirwa danga rehuku. Pakashandiswa mari inosvika zviuru makumi matatu nezvishanu zvemadhora kuti zvose zviri pagarden iri zvivepo. Mari iyi yakabva kusangano reSally Foundation rekuAustralia richishanda nesangano reZimbabwe Development Democracy Trust iro riri kubatsira nhengo dzemubatanidzwa uyu. Amai Chidoti Mbe wemugariwo wesizinda uyewo vari nhengo yesizinda Community Garden. Murume waamai Mbewe akashaya uye vanotambira mari yemudyandi gere kubva kukambani yeNational Railways of Zimbabwe kwaishanda murume wavo. Vanowanawo imwe mari kubva kuNational Social Security Authority asi vanoti mari iyi yainge isingavakwanire zvekuti vainetsekawo neupenyu vasati vave nhengo yemushandira pamwe.
Inini murume wangu akafa 96. Ndiruchengeta vazukuru, ndiruchengeta nevana, vazukuru vacho vasina mai vacho vakashaya. So ndikutotenda garden iri kutondibatsira zvikuru. Ndandisingazivi kuti ndinobatsirwa sei, ndinozviita sei nenhamo yese iyi. Asi iye zvino aiwa nhamo yangu iri nani.
Poverty Reduction Forum Trust, rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega munyika, rinoti vagari vemumadhorobha vakatarisana nekutambura kukuru nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Sizinda Community Garden Project muenzaniso wezvimwe zvirongwa zviri kuitwa mumadhorobha kubatsira kuti vamwe vevanhu vanotambura vawane chauviri ukuwo vachiwana chikafu chinobatsira kuti utano hwavo hurambe hwakanaka. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Taurai Shava.
Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu weStudio 7 kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Titus Mangwenda vanogara kuchipinge kumanika lenduku. Makadii mukoma Titus?
Ndinani makadii nesidio 7.
Aiwa isu tirinani zvedu. Mukoma Titus mukatudze kuti muri kurarama sei kuchipingo uko semukoma nevechidiki kudai?
Kuchipingo uko ndirinoshinda pakambani zvine zvino. Pane kambani yatikushinda nekuapidhawani kuchipingo. Kwanobasa apidhawani kati Ariston.
Munenge muchiita basa rei apa?
Aikambani yekugaya tii, tinozvigaya tii, anozobudisa masvamba anonwiwa tii.
kuonaka kuti mabasa muZimbabwe umo anenge ari kunetsa zvikuru kune vechidiki zvazviri nyore here kuti muwane basa iri?
Hazvisi hazonyore zvakanyanya, basa chiometerere ishoma sezvo ungotiwo munharaunda mwendinogara ndakangoitawo izvi kuti ndirionewo zvirikanwawo.
Saka munoshanda makawanda zvakadii?
So far takati wandi zvedu, asi nekuti sizoni yatainenge ichando tichachinenge yadzikira, saka vanhu vazhinji vari kumbomiswa mabasa.
Saka zvinoenderana nekuti muri pamwaka upi?
Ehe, tamu yekuti mvura inonge inayaya rain seasono anhu anenge achitoepulewa akati vakawandawo. Hune sizoni inei tichachinenge yashoma, saka rambe vanhu anoshanda indombodzikisiwo.
Imi makamiswa here kana kuti muri kushanda henyu?
Inini hangu tiri kukondinya, handichazivi pamberi apo kuti tichazofamba sei.
Munofarawo here nemari dzamunenge muchitambiriswa? Munokwanisa here kuti munyatsokwanisawo kuraramisa mhuri yenyu?
Mari haipani zveshota zvechokwadi, haipani chekuti ndingararamisa.
Munenge muchitambiriswa mari pamwedzi?
Ikutambiriswa ma77
imi mati maroora here kana kuti muchirugara kumba mukoma Titus?
Haina, vasange ndaroora hangu, tiri kutsvaka.
Saka kana matambira mari iyi munoita sei? Muri kubatsirawo vamwe vana kuenda kuchikoro here?
Ya, ndiri kuvabatsira but itori neplani, pane maplani andiri kutoronga hangu ndokuti idzo ndingaita zvimwe zvinonga zviri nyore zvakazobatsira muupenyu radhodha nekushanda mukambani mangekuita kubatsirachirodirwadzari mukambani wai.
Kana muchitivi rinorwadza muri kuti kudii apa? Munotanga nguva imopedza nguva i uye munenge muchiita sei?
Tovazitangaidira 6 to 2 asi sometimes zei zichirongerere hasi.
Saka matimi pane zvimwe zvamuruda kuzoitawo mukaunganidza mari, muruda kuunganidza mari yakawanda zvakadii uye chii chamuruda kuita?
Ndada kuti ngatiunganidzawo mari inenge inorusvikawo kana kuti 300+ ndongoonawo laisensi yongodrivha mota zvinonga zvinonga zvipai.
Saka munenge muchida kudrivha pakambani apa here kana kuti mune makuti unotsvagawo rimwe basa kunze uko?
Ndakandozvi kuti panangorionerawo hangu ndongoshanda hangu, izvini pona pavo pasina kukwanisa kuti zvongodii kushanda.
Munobva mumhuri ine vana vakawanda zvakadii?
Mune 4.
Ndimi mukuru here kana kuti?
Ya, ndini dangwe.
Saka kuti mukwanise kuenda kuchikoro maita sei? Maienda iko kufactory uku muchiwana mari yechikoro here kana zvaifamba sei?
Mari yechikoro ndio vabereki vaitondipawo.
Vanosenzawo pakambani apo?
Baba vanotorimawo mabhanana, mai vanoda kutotimisa kumusika kwamutare.
Ndo zvavachiri kuita here kana kuti vakaregedza mazuva ano?
Ndizvavari kutoita izvizvi, vachiitirawo vamwe vanin'ina vangu vachiri kuenda.
Kunze kwenyaya iyoyi yamataura yetii, ndeapi mabasa arimo munharaunda menyu?
Ndingangoti yechipinge yese yamabasa atorimo, ndimungori masekitore iyo yetii iwawo ndo akatozara imomo. Hamunai nekuti indastri inoita zvimwe zvinhu, mungori makambani zvayo ngorimwe anongoita zvetii.
Varimi vechichena vachiri kuheri kana kuti kwangosara vatema chete mazuva ano?
Itori hangu yondiri kambani haisisina vachena ba tasarone vanhu isi.
Ko, mari yacho munoiwana here zviri nyore kana matambiriswa paye? Nekuti kavanhu vari kumbogunun'una kuti mari dziri kunetsa kumabhanga.
Nhasi ndatogeko ndatoishaya, haisi kutobatika futi, rutoonetsa unongorwa zvekunge kuimirira.
Tiri kuona kuti imi muri wechidiki muri kuzvishandira. Ndeipewo imwe kurudziro yamungade kupa vamwe vechidiki vakateerera?
Inenge topa ndekutoto isangogarirawo maoko, paunonga watoona wakabasa wotokashingirira weiitawo kuti ugadzirire ramangwana rakanaka. Kana izvo zvazonakawo ramangwana racho kuti wotongo uri parinani.
Aiwa, tinokutendai mukoma Titus nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka tidetseke. Ndaikumbura kukupatsa baba vangu vazvitarira zvinhu mangenda vakatera zvidyo chete nezvinhu.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Ndofunga vari kufara kukunzwai muchibuda panhepfenyuro yamunofarira.
Zvakanaka hazvo, atende.
Tinotenda zvikuru. Manga makateerera kubva kune mukomana wechidiki anogara kuChipinge kumaNicaland uko, Titus Mangwenda, muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa huri kuri yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke Shafak Global Ministries.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondi pasimba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
munondi pasimba.
Rangu ndinonzi Prophet Fungai Furati, ndiri founder na Prophet Shafak Global Ministries. Chechi yedu kana chione chedu cheShafak Global Ministries takachiwana mugore ra2011 musi wa5 June. Ndobva takatanga kuvamba chechi yedu izvo zvakura ine zvinhu zvakasiyana siyana asi takanyanya kusimbira makatangira mutafara mutafara membership yatisimbe iri kubva pa500 ichikwira ndiina assemblies ari nezvinhu zvakasiyana siyana. Nakafanya mbibirire, epo kwa jana. Zibada ndaya mitafara yeye, kwenye kwenye mitafara South Africa, ndo kuna katiki mpecheria, mpecheria West, ndo kumwe kune shanga Nairobi. Kwa tulichechi rukura, tulichechi rukusumuka, tulichechi ya bata na kinagasia na siyana. Uye mwarivari kubata ni mbira jimushanta, bima testimony, katiko ni katiko kukura kushikaipapo, kwa zimirezo kwa wanda shukuri siku na mwari, kwa waya wakasunga waka mwenye uchini, wakasia na siyana mwari mwari. Katanizimo mariuri zvirwere zvinorambi nayo zviremba zvipori taona maracho aporesa zvinoi zvakatisumudza chechedu tigosvika panhamba yatai iko zvino. So ini ndiri founder Shafak Global Ministries, Prophet Fungai.
Vakawanda Prophet Fungai vanoenda kumakereke nezvikonzero zvakasiyana siyana, zvii zvamunoitawo sekereke munyaya dzekubatsirawo vanhu yatingati humanitarian?
Kuchechi kwedu tine boka rakatsanangura rinonzi Eagles Wing. Boka iri rakangomiririra kubatira vanhu pazvinhu zvinobatika. Tine mbatya kunyanya nezvimwe zvikafu zvatinopota tichipa pakati pegore nekupera kwegore. So far tine vamwe vatanyanya kubata ndivana mbuya vatanyanya kubata uye mukata zvekutafara katiro inzvimbo iri kudhuze neimwe kuti atichangotangwa. Tine vanhu vanga neupenyu hwatina kumirawo zvakanaka so tatichitorawo dzimwe hembe dzakasiyana siyana dzatinenge taunganidza sechechi. Zvimwe zvikafu zvatinoita unganidza sechechi tichigona kuendesera vanhu vavo kuti vagobatsirwa vagogona kuwana kurarama kwakanaka.
Mataurawo kuti muri kuona vanhu vari kuporeswa nenzira dzakasiyana siyana pamwe nekubatsirwa. Iko kutenda kuri kuitwa nevanhu vachitenda kereke, muri kuonawo kuri kupa makomborero akadiwa kukereke?
Kupora kwevanhu, kudzikinurwa kwevanhu nekutaura kwamwari nenzira yechiprofita kuri kukonzeresa kuti vazhinji vagogona kutenda muna Kristu, vagogona kutenda muna Mwari. Uye nekutaura kwandaita kuti izvo shondo yedu iri kudhuze nenzvimbo ichangosumuka zvatibatsirawo kuti chechi yedu igone kuaccessa vanhu vakasiyana siyana, tagona kuwana vanhu vakasiyana siyana vari pasi, vari pakati nepakati nevari pamusoro. Zvatibatsira kuti tigogona kuti chechi ichisumukawo nekuda kweminana nemabasa ari kuitwa naMwari, isu tagonawo kubata upenyu hwevamwe vanhu vatiri kuda kusumudzwa nenzira yezvinhu zvinobatika.
Nhasi Prophet Furati, shoko ramungapa kuvana veZimbabwe mungariwana kubva mubhuku ripi?
Ndichaverenga kubva kuna Muparidzi chapter number 9 verse number 11. Inoti izvo, ndakadzoka ndikaona pasi pezuva kuti anomhanyisa hasi iye anokunda pakurwa, ane simba hasi iye anokunda pakurwa, akachenjera hasi iye ane zvokudya. Vanhu vane njere havasi ivo vane pfuma, vanhu vano umhizha havazi ivo vanofarirwa, asi vanowirwa vose nenguva nemukana. Chandingade kutaura kuvateereri vedu nemhuri yese ndechekuti vhesi yataverengesa iri kutibudikira pachena kuti izvo vanhu vanogona kunge vaine zvipo zvavakaberekwa nazvo, vanogona kunge vaine zvipo zvavakapiwa kubva vachizvarwa, asi hatichi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kubudirira, hatichi chipo chinokonzeresa kuti munhu agogona kuenda kumberi badi. Chinokonzeresa kuti upenyu hwedu hugosumudzwa kunzwisisa nguva nemikana Mwari anotipa muupenyu hwedu. Muchaona kuti kana munhu akapiwa mukana nhasi akakonwa kuushandisa, mangwana kunyange aine chipo, chipo chake chinogona kusagamuchirwa nekuti nguva yacho yaifanira kushanda yakadarika. Ropafadzo hombe Mwari raanogona kutipa muupenyu, kutipa nguva nekutipa mukana. Tikagona kunzwisisa kuti mukana nenguva zvinhu zvakakosha zvinobva kuna Mwari, zvipo zvatakapiwa nezvatiri kumhanyisana nazvo muupenyu zvichatanga kubudirira. Kune vamwe vane pfungwa dzinogona kuvapa mari asi nguva yava kuda kudziunza haisiriyo, nekuti pazvaishanda havana kugona kunzwisisa nguva yacho nekushandisa nguva yacho. Chandiri kuda ndechekuti ari kuteerera kana kuti vateereri vose nemhuri yose iri kunditeerera ndechekuti tigondwisisa kuti kana Mwari achitopafadza vanhu anovapa nguva uye Mwari anovapa mukana. Uye chandinoda pamusoro paMwari ndechekuti Mwari kana achitipa mukana anotipa mukana yakawandisa, hatipeni kana miviri yekuti kana tikarasikirwa neumwe chete toroziva kuti hatitosara neumwe chete kana kuti ukaendawo waenda zvachose. Mwari watinonamata ndiMwari anotipa mukana, uye kana takarasikirwa nemikana munamati muhombe muupenyu hwekuti Mwari nguva yandakarasikirwa nayo, mukana wandakarasikirwa nawo, dai zvagona zvabatika muupenyu hwangu. Nekuti ndochinhu chakakosha chiri kunzi neBhaibheri, vakachenjera havasi kuwana mari nekuti vakachenjera, vari kukunda patsiva havasi kuhwina nekuti vakasimba, vari kumhanya havasi kukunda nekuti vanomhanya zvisingaiti. Asi zvese zviri kuitwa nekuti Mwari wapa vanhu mukana nenguva yekuti vagogona kubudirira, vagogona kufuma, vagogona kuenda kumberi. Ndochinhu chandida kunamatira kune ari kuteerera, kuti taichagona kupiwa ziso rinoona mikana yedu, ziso rinoona nguva yatiri kupiwa naMwari. Chinhu chihombe chandida kuti tinamatire ndechekuti Mwari tipei maziso anoona nguva yedu nemukana. Nokuti ndochinira muparidzo rinotaura chizvo, kune nguva pachinhu chose uye kune mukana pachinhu chose chakasikwa naMwari. Zvichireva kuti chinhu chandisina handina nepingo yacho haisati yakwana. Tikadya chinhu chinonaka zvakaita sei, nguva yacho isati yakwana, achigoni kubudisa kunaka kwacho, chinogona kutovava nekuti nguva yacho haisati yakwana. Ndiri kushoko hombe randira kuti ndigosiyira vateereri zuva ranhasi kuti hama dzangu vakabudirira, vakasimba, vari kutarirwa nenyika dzose kunzi auyu ane mbiri yakadai, ane mbiri yakadai, hakuna kana ikodzera, vakagona kungoona nguva nekugona kunzwisisa mukana wavakapiwa naMwari. Tichara Jesu Kristu Nazareti.
Vanga vari muprofita Fungai Furati vakavamba kereke Shafak Global Ministries vari parunare nestudio 7 muHarare. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu, uye kakaimbwa nechikwata cheChrist Like Choir. Manzwa Kambo Soweto Breeze kubva kuna Black Moses Ngwenya kachibva kuno kustudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Sangano rinomirira vashandi reZCTU rinoti harioni urongwa hwehurumende hwekukwezva vekubatana navo mukumutsiridza kambani yeNational Railways of Zimbabwe uchibudirira. Sangano revarairidzi vekumaruva roronga kushanyira Matevelelen South kunoona mamiriro yakaita zvinhu zvichitevera mashoko ehurumende ekuti ingangoronga kuvhara zvikoro makumi mana. Nhasi muchikamu chedu chechitendero manzwa ohurukuru yatakaita namuprofita Fungai Furati vekereke yeShafak Global Ministries. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina nomutungamiri Nkomo.